Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa kuti vakwanise kuenda kumba. Nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasemvumo chena ende chikumbiro chekuti employer dai ndogadzirisa nyaya idzi nokurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Dare redzimhosva rinoti vana chiremba vanofanira kudzokera pamabasa mukati memazuva maviri. Vakuru vesangano rezCTU vogara vakabatirira ura mumaoko zvichitevera kutyisidzirwa nerufu kwavanoti vari kuitwa.
Ndakada kuti ndiridzemere ndikati manchinongaridzirani. Kwauto shinga ndakamira padhoi papapo tione umba yese yakutotapuhwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo.
Studio 7 inoita hurukuro nevamwe ambuya vakapwanyirwa imba yavo nedutu mupengo kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi reLabor Court rinoti vana chiremba vasiri kuenda kubasa vanofanira kudzokera kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere sezvo zvavari kuita zvisiri pamutemo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vatongi vedare reLabor Court vaRogers Manyangadze pamwe chete navaLawrence Murasi vapa vana chiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratiwo kusawirirana kuripo pakati pavana chiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva gumi nemana. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours machiremba anongowanika vachitadza kuenda kumabasa. As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa dzekuti vakwanise kuenda kumabasa. Nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasame position ende chikumbiro chekuti employer dai enda kugadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda vashandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nekukurumidza kuti vashandi mune zvakanaka uye vadzokere kumabasa avo nengo yakafanira. Saka haizi nyaya yekutya yekuti tingatye, hatifanirwe kunge tichitya employer wedu. Tofanira kunge tichitoengeja employer wedu, hatitokwanisa kufanira kutibatsira kuti tidzokera mabasa.
Kweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo Vane mukana wokukwidza nyaya yavo kudare repamusoro soro vachipikisa mutongo uyu kana vana chiremba vakada kutora danho iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda, asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana nachiremba, asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions unoti hoyo kugara wakabatira hura mumaoko zvitevera kutambira kwawakaita mashoko ekutyisidzirwa nerufu. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti utungamiri wesangano ravo wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwavanoti wakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo weGeneral Council uyo waitwa nhasi.
Saka nezuro takaona munyori wedu mukuru achitumirwa gwaro rinotyisa rekumuchichidzira pafoni. Achinzizo mukaita musangano wemuzive kuti musaite madecision anokanganisa vari kutonga, uyezve achichidzirwa kunzi mukaita izvozvo tichabata mwana wako chibharo uyezve kana kukuuraya. Zvakatumirwazve president inini, ndikatumirwa gwaro rakadaro. Vice President Florence Taruinga akatumirwa gwaro rakadaro. Deputy Secretary General Mutindindi, Comrade Mutindindi wakapitumirwa gwaro rakadaro. Saka zvinhu zvatakawana muswara nezuro zvatiri kutotarisana nazvo.
Akakave kechipiri utungamiri weZCTU uchitumirwa mashoko ekutyisidzirwa nerufu gore rino. Asi vaMutasa vati havasi kuzodzokera kumashure nekumirira zvido zvevashandi avo vanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Atina chatinomirira nokuti isusu takasarudzwa kumirira vashandi. Saka tinoita zvido zvevashandi iko zvinoti tokokoroteredza maunion ese masekta akasiyana-siyana kuti vataure kuti vashandi vari kuti kudii. Hatina imwe zvesimba rekunze rinotimisa kuita madecision atinofanira kuti tiite kuti vashandi vaendere mberi. Vashandi vari kunyunyuta, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufa nenzara nemhuri dzavo, havasi kugona kuenda kuzvipatara. Iko zvino kuzvipatara hakuna ana mukoti, hakuna madhokotera. Kuzvikoro vana vari kufa nenzara kumaboarding schools. Zvinhu hazvina kumira mushe munyika, hamuna kumira zvakanaka. Vashandi mari dzavari kutambira hadzitombokwane kuti vatenge chikafu. Saka kana tikachichidzirwa zvakadii hatigoni kuti timire.
Kunyange hazvo ZCTU ichiti yamhangara nyaya iyi kumapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo. VaMutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo General Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matanho api. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kuburikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti richatanga kuramwa mabasa nemuvhuro sezvo richiti mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumirirwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Hatingatenderi vanhu vaakushoreka zvakadai seunion kuti varambe vari muzvikoro vachinyebedzera kunge vari kudzidzisaiyo vasingadzidzi. Hatingatenderi vanhu vane nzara, vane ukasha kuti vainvigilate manational examinations evana vedu needucation yenyika yedu, nekuti zvinokompromisa integrity yemaexaminations. tinoona kuti hurumende yadoya koka musangano wenhaurirano dzemari musi wemuvhuro 14 October iri nyaya yatanga tagara tichichema nayo nguva yese uko kungori kuve reactionary vachinyefungidzira kuti vangati dzose kumashure tiga tiregerere kuenda mberi nehurongwa hwedu tichifunga kuti pane pundutso yakubuda asi taakuziya hunhu hwavo chakachedzedza ndo chakatanga
zvichakadai mamwe masangano evadzidzisi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union, nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupihwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuAmerica ari maRTGS paawa imwe chete paanenge achinyoresa bvunzo dzegrade 7, form 4 pamwe neform 6 izo dzakatarisirwa kutanga kunyorwa svondo rinouya. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo vapau mavhima sezvo vati tigozovafonera kana vachinge vabuda mumusangano. Pataenda pamhepo vamavhima vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed Ali ndivo vakasarudzwa kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino. VaAhmed vakarumbidzwa nekuunza runyararo pakati penyika yavo neEritrea mushure mehondo yainge yave nemakore makumi maviri nekuda kwekusawirirana panyaya yemuganhu. Mono mutema wekutanga kupiwa mubayiro uyu ndiva Albert Luthuli vekuSouth Africa muna 1916. Vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira vashakabvu vaNelson Mandela vekuSouth Africa, vaAnwar Sadat vekuEgypt uye vaKofi Annan vekuGhana. Vamwe vakapiwawo mubayiro uyu vanosanganisira Archbishop Desmond Tutu vekuSouth Africa, vaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson uye mushakabvu Wangari Maathai vekuKenya, vanova mudzimai mutema weku tanga muAfrica kupiwa mubayiro uyu. MuZimbabwe muna 2011 vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai vakambodomwa kuti vapiwe mubayiro uyu kunyange hazvo vasina kuzobudirira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pedzisai Ruhanya.
Chokutanga ndechekuti Prime Minister veEthiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita president wedu vamunangagwa pakabva vaMugabe. Asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo. Ende runyararo rwomunyika yeEthiopia hwaikanganiswa nekunetsana kwavanga vanako neEritrea. Saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo. Ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal. But beyond peace deal yavakaita neEritrea, munyika mavo chaivo vanhu vaiita zvechitsotsi, vanhu vaiita zvehuman rights violations, vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu. Vamwe vacho vakaritaiwa, vamwe vakabviswa, majajisi anga ari corrupt akabviswa. Vakanyatsokuita kundoadiresa kinda pamongo weproblem yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana Lamengistu negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo. Saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo, mapoliticians vomuEthiopia, even vanhu vomuAfrica. Saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vaMandela panguva diki yavakatonga muSouth Africa after the fall of apartheid. Saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa.
Mubvunzo wekupedzisira, mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica?
Aiwa, wakakosha zvoyo, because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu, mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka, mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no, maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega tisina kana mumwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita. VaMandela ndivo vakandoita Nobel Peace Prize, vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri waMandela. Vakati ini ndinongoita 4 years one term, iwewe taumbeki chitonga chiindai mberi. Nyika yese yakavhurikana nhasi, ANC chaiyo iri kutonga nhasi, is a liberation movement, but ine capacity yokuzviita renew, ine capacity yeself correction, ine kapasiti yokuti payatadzaizvigadzirisa Saka mucherechedzo kuti utungamiri weZimbabwe. Not all hope is lost. Vamunangagwa nezano vane capacity yekuti vakaita reform. The political, which is a rotten political, the political, which is decomposed, vane capacity yekugadzisa nyika inokuti inde mberi.
Nyanzvi mhiyadzo zvematongerwo enyika vachita zidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg, Dr. Petsai Ruhanya, vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanhu vekumanikaland kusanganisira vari munzvimbo dzakaita seSaruwaka Village nezongoro kwaMutasa Central nedzimwe nzvimbo kuChipinge vakaparadzirwa dzimba nezvikoro nezuro nedutu mupengo. Miti mukuru inonzi yakadonedzwawo nemepo iyi. Dunhu iri rakambowirwawo nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura uye nemepo kana kuti cyclone Idai mukutanga kwegore rino. Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rainge rayambira nezuro kuti matunhu akaita seManikaland, Matabeleland South, Svingo Midlands uye dzimwe nzvimbo Mashonaland East maitarisirwa mvura mheni uye mepo yakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ambuya Shila Saruwaka avo vane imba yakatakurwa denga nemepo iyi.
Zvakati tichingobva mumunda mahalf past six kwakubva kwauya mhepo kwakapita dutu rimwe rakabva kumabhazuva raitarisika rakasvipa kuti tsva ndosaitamboona zveba. Mumasure mezvo kwakuda kuti tichipinde mumba kuti titange kuputsa mwoto tabva mumaminda ndopo takatanga kuona mhepo yakauya ichibva kumabhazuwawo. Mhepo iyoyo yanga yakaoma yanga ichiisa kwakumbopinda mudzimba kuti tigare titoone dzimba dzaakunga dzaakuda kudonha kwakubuda kwakumira panze wana wangu wobva wambotigogo ngatipinde wazukuru ngatipinde mubhedhuru. Apo takapinda mubhedhuru tizwe zvipikiri zvese zvaakuda kuzurwa kunga umba yakuda kudonhobva tabuda panze saka taatiri pavharanda. Nguva shoma shoma tiri pavharanda ipopo titoone marata akutodonha maasibhesitasi kutondeswa kudika kumaminda ende mhepo yeyo handisaimbamboiona mwananga. Ndiri chirikadzi ndakada kuti ndiridze mhere ndikati manje ndingaridzirani kwautoshinga ndakamira padhoo ipapapo tione umba yese yakutotakurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo. Takazopinda mumba kunga mapasti 8 pane vamwe vakanga vazouyawa kuti tazwa noizi yaita apa ndikati umba yaenda saka mudarara paindikati handitombozivi kuti ndinorara paiba. Izvozvizvi mwanangu ndiri chirikadzi ndiri panze kana kuti ndizive kuti ndotangira papi kundanda kuda kuti ndichigadzirirawo tumasenzi twokuti ndikatengesawo kana tubhinzi twangu ndotenga fetirazi handichaisumudzi. Iyo marata acho aenda 13 yangu adonha pasi achibva aenda kooroera mwanga ari kudzimwe rumu dzeadhasai.
Saka mune vana vangani nevazukuru vamunogara navo?
Inini ndina vazukuru 5 nemukwasha umwe wakaurova anga ari kuda kugara vaneni angada kuita makotizi ato kuti aone chekubatsirikana ndicho. Ndine ndinaye panapa akanga arumbata zvebridging chikoro ndiye atombokwidza vamwe majoini kuti ambojoini sebo kuti ndikwanise kurara here asi ndiri kutya manje kuti mhepo iyi izvo kwakarema kudai ikauya zvenhasi ndingasara ndiri mumba imomo.
Hapana akakuwara here mumusha menyu umu kune vamwe vakapudzirwa dzimba?
Mukomana one gidi monya umwe akanga atomhanya kupinda mubhedhurumu saka umba yake yese yakabva yatorwa marata kurasirwa kumunda ikokoko saka iye uri kuti chidhina one chakazomurova pamusana ndiye ndazwa asi vamwe vese vanga vasati vapinda mumba korara yanga ichinguva yekuda kubika ndozvakabatsira mwari wacho izvozvo.
Ambuya Shila Saruwaka vemumusha wekwaSaruwaka kuMutasa Central vachitaura vari parunare kwaMutasa Central kwakare kumanikaland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva remuSouth Africa raramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma chekuti kutonga kwavo pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa kuraswe. Vanhu vakawanda vanonzi vakuvara muKenya apo ndege yadonha ichangobva mukusimuka panhandare yendege muNairobi. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti varikunetsekana zvikuru nemashoko ekanzuru yavo ekuti inogona kutadza kupomba mvura kubva kudhamu remutirikwi nepamusoro pekuti haichakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi kuzesa iyo yakakwidza mitero yemagetsi nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru inenge isasakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi nekuti rinenge roda mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ERTGS. Iyo kanzuru ichiwana miriyoni imwe chete mumari dzinobhadharwa nevanhu mwedzi woga woga. Vamaboke vati izvi zvichaita kuti vatadze kubhadhara magetsi anoshandiswa panzvimbo inopomba mvura kuBushmead kudhamu remutirikwi kuti isvike mudzimba dzevagari.
Zvese yakwidza ne 200%. Yakwidza 200% it means we need about 2 million kuti tikwanise kubhadhara zvese kuti itipe magetsi nekuti mvura isvike kuvanhu. But isusu mari yese yedu atinokolekta pamwedzi maximum yavo inenge iri 1 million. Saka it means pa 1 million ipapo toda kubhadhara masalaries, toda kubhadhara zvimwe zvese, yozoda kubhadhara kuti magetsi. Saka tobva taita challenge ipapo. Dai kuri kuti ma government departments anoti owa vana veArmy, ZRP neZPS nemamwe ma departments maparastate house government vanoti owa mari rosvika about 46 million. Kana dai mari yanga iripo, ndofunga zvaitifambira. Dambudziko ratinaro nderekuti chero takaita supplementary budget. Pa supplementary budget rachina roda kutanga ra approve na minister. Kana minister asina ku approve, hatitendedzi kucharge vagari mari isina ku approve na minister.
Vamaboke vati vatatomirira hurumende kuti vape mvumo yekukwidza mitero yemvura kuita kuti vakwanise kubhadhara magetsi asi izvi zvinononoka. Asi vagari vemasvingo havana kutambira mashoko aya zvakanaka vachiti kanzuro haifani kuvatyidzira kudaro nekuti ibasa ravo rekutsvaga mari yekubhadhara magetsi sezvo ivo vari kukwidzirwawo mitengo yemitero. Mumwe mugari vabhentri vanhu vanoti kanzuro yakaita misangano yebhajeti nevagari svondo rapfuura ikati inoda kukwidza mitero nezvikamu mazana mana nokudaro haifani kushayiwa mari yemagetsi.
Ndozvisingaitizvi kanzuro yoda kujairira vagari kai ngaione kuti handiti yakatendera ichiti inoda kukwidza marhetsi izvezvi ne 400% apa zvese ri kwidza ne 200+. Saka zvinoti patori nemaextra mazimari aripo ipapo ivo ndo basa ravo sekanzuro kuti itsvagire vagari mari iyoyo yokuti vakwanise kubhadhara mari yezese. Isusu sevagari tiri kubhadhara mari yakawandisa kukanzo imwe isina zvairi kushanda ikoko. Saka kanzo ngaito meka shua izvo ndokuda kujaira vakadzi topinda murod nazvo izvozvezvo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mukuti vanoti kanzuro inofanira kutevera zvikwete zviri muhurumende zvemari inosvika mamiriyoni anopfuura 40 yobhadhara magetsi pane kuvhundusira vagari kuti vachashayiwa mvura mudzimba.
Chinhano chavanoda kutora chinenge chava kuti gozhera izvo sevagari kunyanyanyanya takatarisana nekuti vagari vazhinji tiri kubhadhara mari zvikwereti zvevagari zvishoma shoma katakatarisana nezvikwereti zvinei hurumende yedu kukanzo. Saka isu zvatotarisirana zvekuti ivo vekanzo devataurirana nehurumende vakwanisa kupuwa mari dzedu dziri kuhurumende vabhadhara izvozvo zvacho zvavanoda kubhadhara kuzivisa kutira kuti mvura isatombodzimwa zvachose nokuti mvura chinhu chakakosha kuvatiri isusu vagari.
Vamwe vagari vanoti nyaya iyi haisi yekutamba nayo nekuti inobata upenyu hwevanhu uye mudhorobha munogona kufiwa nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura. Vagari vanoti dambudziko remvura ragara riripo nekuti magetsi anodzimwa kunopombwa mvura zuva roga roga kwemaawa anopfuura 10 izvo zviri kuita kuti vararame nemvura yemuzvibhorani. Mwanaona nezvekufambisa kwebasa kuzesa injinia Patrick Chivaura vanoti vakakwidza magetsi zvakadaro kuitira kuti kambani yavo ikwanise kuwana moto wakakwana kuitira kuti nyika isarambe ichidzimirwa magetsi sezviri kuitika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chekutanga toti ngatigamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora tichingafambiswe sei kuti itipe pundutso. Ino haisi nguva yekuramba. vakatambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa.
Ndinoona se vanhu wezvemachurch I think vane kodzero yekutaura first sema citizens sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvanodai vati vataura pane kuti ngati mise maelections kwe 7 years. Ndashaya kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uyezve zvinozofamba sei. And ndinoona unga waita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular no domain.
Ndiri kuti nyaya 7 years iyo vaitora mubhaibheri. Tiri kuti ngatitambirei shoko iri todi vandudza toritwasanudza. Batirira pa 7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years ini ndai kutonzwawo 10 years ndo shoko randa kugara ndichipotaura. Ichimuto 10 years dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake ndoda kuita MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokuanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
Togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita. Bari chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaita.
Vateereri, ikamashoko amanzwayo ndiwo zvatisenge tichitaura nezvazvo palive talk nhasi. Kurudziro yakaitwa nevemachechi kuti sarudzo dzimbomira kuitwa. Toda kuti tinzwe pfungwa dzenyu palive talk. Asi iko zvinotombotarisa nhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano eCASO Premier Soccer League zvatarisana nemitambo yakati pavei, asi ichikwanisa kudubura kubva pamusoro pegungano iri. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvekwata izvi Caps United neFC Platinum zvine mitambo isina kunyanya kuoma asi inokwanisa kuzvidonhedza zvikaita zvekutamba mumitambo yazvo. Makepekepe ari pamusha nehwange nesvondo, FC Platinum iri mumandava stadium neyadha mangwana. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vaEugene Shoniwa vanoti maGreen Machine nePure Platinum Boys vanofanira kuzopemberera chete kana mitambo iyi yapera, kwete kufunga kuti vatotora mapoints ese matatu mitambo isati yatambwa.
Panguva ino hapana magames angangonzi ari easy. Vanogona kupinda munandare wachitarisira kuwina kuti wangangorova timu diki. Ubva wazozvikandira zvinhu zvavo musango wakatemba kuwina wodyiwa.
Asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaFilimon Machisi, avo vanofunga kuti Caps United ichakunda pahwange uyezve yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri.
Takuri kuona hangu zvakanaka, asi Caps United ndiona ichibudirira plus home advantage zvayo inenge iri pahome plus yagara ndo iri pamusoro pelow. Saka ndiona kunge ichiramba ichingobudirira ichienda mberi. Wange handione chivina pagame iroro.
Asi Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina mutambo wakapfava sewe Caps United neFC Platinum, sezvo ine hondo yakasimba apo iri kushanyira Black Rhinos muNational Sports Stadium mangwana zvekare. Pari zvino Black Rhinos ndiyo iri pachinzvimbo chechishanu. Dynamo zvekare haina kufavirwa nerwendo, sezvo iri munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi kunosangana neNgezi Platinum Stars, iyo isingaroveke roveke kana iri pamusha payo. Ngezi ichiri nemukana wekutorawo mukombe weleague uyu, zvekuti murayiridzi wayo mutsva Rodwell Lagama ari kudawo mapoints ese matatu kuti afavise rwendo rwake. Vateveri veHighlanders vari kutarisira imwe mhemberero zvekare apo vari muBaba Field Stadium mumutambo wavo neTeo 1, iyo iri kurayiridzwa naRaman Gumbo uyo akaita mukurumbira achitambira Bhoso. Asi Gumbo haasi kutarisa zvese izvi, sezvo chikwata chake chakamira pakaoma makwikwi aya. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Manika Diamonds vs ZPC Kariba. Harare City vs. Mushowani Stars. Shondo, Chapungu vs. Herentals. Blue Chips vs. Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashka kumagumo ichirongwa chedi chanasi ndo kusia yamina standikile mnaoze isi ndebele, ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakhangela ukuthi ilanga leli nxa libuya eBA libuya libethini yalo. So itini yalo nyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. So ukujali kwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajali ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKB indoda enye ebekha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume leyo indoda engasebenzelayo ngo-2011 ku-albhamu yami iPhupho.
Ngohlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kamaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini isanitary way ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe yokumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana unkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook. Wakubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi oza kwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Itini yalo nyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. Si ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajale ukuthi be-organize ama-workshops bengene kuradio la ku-TV bekhuluma ngetini nale yabithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzile lo nyaka ukuthi bengibuza ukuthi mangisithi empowering girls for a better tomorrow kuthoni kini ngangikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya. Ngasenanzelela ukuthi esikhathini esiningi labantwana abaku-grade 7 kada ukubhala but ngenxa ukuthi ababhadalanga school fees abakwazi ukubona ama results abo abanye abakwazi ukuthola izindawo zabo form 1 because ababhadalanga school fees so ngathi ngikwenza kwaba responsibility yami ukuthi ngigidimise a campaign engibize ngathi lead girls to school where I'm encouraging abantu engibaziyo ku social media abantu abenzisana labo ukuthi bangincedise ngifundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana ba school fees for 1 year ngikhangelele ukubhadalela abantwana abakuphi
okwamanje ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikolo
campaign day siqalise nge-Monday. Ngiyenze specifically for i-International Day of the Girls' Health and i-target yami bekuyi-raise i-school fees for abantwana abangu-12. Sengu-12 benjalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6. Ama-province wona lawa bengikhangelele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are leading ama-initiatives khona ngale. So kuba lula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayindlakathi esikolo but asela i-school fees. Campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesiyitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyisupport omunye wathi ngizasupporta abangaki so ugcina unanzelela ukuthi i-12 yakho ibhajetheleyo you-end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa besithatha omama esibabona sithi singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabancedisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi lokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow. So we are profiling abomama every day. Kusasa le-session sinesikhangele ukuthi online throughout the day sabethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them and then besikhangelele ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign yonaleyo but abantu esisebenzisana labo bebona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi hayi sesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week so we're going to stretch the campaign up to the end of next week.
Itholakala ngaphi?
Itholakala ku-Facebook. Facebook ibizo lami nguMantathe Mlotshwa. Abantu bakwazi ukusendela ama-message ku-Facebook. Also ngiyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call. Ngisebenzisa u-0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso owenza wena njengomantathi hatshi ukuthi phansi kwenhlanganiso.
Ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo and then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-Blessing Fire yena wenza ngezokugida ngoba kusasekuseni from 7:30 to 9 sile kwi-dance and fitness session. I-dance and session leyo ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25 so imali yena leyo iza-contributa as well to i-target yethu e-school fees.
Wenzelwa ngaphi umdanso lo?
EHarare eBatanai Gardens iku-First Lodenson Moyo on the first floor ku-studio kuthiwa iGibilika Trust. Ikhethi yake senzela khona umdanso wona leyo uqalisa ngo-7:30 ekuseni kuphela ngo-9.
Lo ke ngonkosazana Mantathe Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa ecingweni loPraxis Jeremiah weStudio 7 eseHarare. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu oweGeneral Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi liza kwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi. Soke siyakwazi ukuthi okuthiwa i-rule of law kakukho kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphe ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitsho ikutshengisela ukuthi kule nto esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende athende into abantu asebathabanga ngayo usuka agxile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kule nto abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-athendwa abantu. Asosicrate ukuthi amadokotela akumelanga ukuthi ngabathola imali abayitholayo ngokuya ngeke kube ngabantu abalokhu bekhubeka basemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyeli isituation injalo. Ama-teacher ngokuya ngokuya siyo ngamali okumele ukuthi ngayiholwa ngabo-teacher ngendlela izinto eziningi ngayo kathesi. Babethi bangovulo bazathi bayademonstrator kuzadilwa labo kunokuthi kudilwe le-issue yokuthi imali zama-teacher kazikho. Nangamazwe ale-rule of law ale-democracy elalelayo abantu bengademonstrator bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekela uku-athendwa abantu. Manje ayi ithi lapha kwethula sangikwazi imethodi bani abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactha ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo nje kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yabona le abathi i-PSP efuna ukuthi izinto ziwobotshwe zithini zithini. Nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyuli lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqeda iperiod yokubopha le imali izabuye abantu bebezaba phesheni. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhandi upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kwe-austerity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphuma ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatishi izaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu, isiNdebele, isiShona lesiLungu, zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha izisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admire Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu umthetho nje uSection 62 Education Act iwa kutsho ukuthi abantu kumele bafunde ama-languages la angu-3 isiShona, isiNdebele nesiKhiwa on an equal time basis.
up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wanumteto uti kuyayenzwa njani abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Njengo athi abantwana bafundiswa shona indlela abafunda ngayo isishona kumele ube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesikhiwa. Itimetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesishona after this time kulesikhiwa. Uyabona njengami mina vele bedrish kodwa kathesi ngihlale eHarare. Ngiyabe funa ukuthi umntwana nami efundise isishona efunde nje lesiNdebele lesikhiwa konke kufanani.
Sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo eziqakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela?
Into esifuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonoko. Kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezindimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe.
Manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani? Seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzathethwa nini?
Asikaphiwe. Athi njengoba sifake namhlanje i-application yethu sesimelele ukuthi i-minister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizasuza i-date.
Yebo ke uxolo lo ngumnumzana Timon Thabana iqwetha ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Ku-Live Talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezinkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318. Nzaphinda njalo 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into efunakalayo khonokho ukuthi asilungiseni i-GMU bonke labana abantu othamisa lochangela wesaphile nabo banibani ebabiza esithi beyanike silungise i-GMU for the wild sike sim into lezi sibungisa ilizwe ethe suka lapho bese sithi asilungiseni kinsizo zabantu bemathibelen udalembo wesaphile bezomsapota msize zonke lezi zinto emdalembo beseqalisile ukuyikhuluma yena le ilanguage abanye abangafuni uqori besemkwadele besebenzondele bethi udalembo sefuni nani sefuna ukusondeza umnangagwa udalembo bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuletha ebantwini bemathibelen amsize. Uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umdabengo yakhe into ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgalo wepower. That's why wazwakala ngathi khane isikhathi ethi yena manje sengingafa ngingafa baze baba bengibuza ontongogara nabomashuko lookout ngizoba khona ukuthi ngibathe kodwa hayi sishiye senze lokho. So lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayamthanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lisifa abalandaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni?
Well, I comment kuleyo opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone usolo nokuthula. Angizicomment kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. Angishuwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe. But mina ngidinga lo obona ingane ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthula.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-South Africa. Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswaneni wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intatheli sindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lifakwe kusiphaya sikagroup B ndawonye lamaqembu abalisa ele-Al Ahly elakule-Egypt, ele-Etoile du Sahel elakule-Tunisia kanye lele-Al Hilal elakule-Sudan kwisigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi lokhu kutsho ukuba bazabe behamba imango emide.
Akula itimade singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kugatshana lapho esiyabesi siyadlala khona. Kodwa-ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala. And ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedluleyo iqembu le-FC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sikagroup A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, iTP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye leZesco yakwele Zambia. Kusiphela sikagroup C kule USM Alger yase-Algeria, iMamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu lePetro Atletico elase-Angola kanye leWydad Casablanca ele-Morocco. Kusiphela sikagroup D kule qembu leRaja Casablanca elakwele Morocco, iJS Kabylie yase-Algeria, iAS Vita eDRC kanye le qembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kwisigaba se-Caslaka Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpelaviki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chicken Inn e-National Sports Stadium, iqembu le-Manyika Diamonds lizanqingelana le-Lezepish Kariba eVengere, iqembu le-FC Platinum lizadibana le-Leada ngasemandaba, iqembu le-Ngezi Platinum Stars lizadlala le-Dynamos ngase-Pawpaw, kuthi iqembu le-Harare City lizadlala le-Mshwane Stars ngase-Ruvaro. Ngensonto iqembu le-Cape United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqikelana lele-Triangle ngase-Luveve, iqembu le-Chapungu lizadlala lele-Herentals ngase-Ascot, yakuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Telone ngase-Papa Field. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. uMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlala telikamehlo kaZulu elesithupha njalo lilesihloko esithi izwe. uMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo maskandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa beziqumbaqumba imbambo zikasatane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. Idlalate lakhe leli lilingoma ezilitshumi. njengehlala yenza umehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume lena indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho. Ngabuye ngafithara uDJ indoda lena bathi uThulane, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Into Yami, Imali kanye Lale ethi Kweli Kude.
Noma nanto kumeza mina ekhaya nami kona. Noma nanto kumeza mina ekhaya nami kona.
Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
KuFacebook sebenzani mehlo kaZulu mnqolo, o ungithinte kuyo le number +27834302W2+27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga insizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Likhumbule ukuthi uMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.